Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro ye nhau dzedu dzanhasi Gumiguru 28, 2019. Dare reparamende raendesa masamanisi ekusunga kambani ye Fetch Seed and Grain nekuzvidza dare iri nekuramba kuzopindura mibvunzo yekuti vakafambisa sei mari inosvika mamiriyoni mazana mana yavakapiwa pasi pecommand agriculture. Vagari vemubulawayo voita dambudziko remvura zvotyirwa kuti zvinogona kukonzera urwere. Zimbabwe Congress of Trade Unions yoramba ichinetsana nebazi rezvevashandi nenyaya yekugadzirisa matambudziko akatarisana nekambani yeNational Social Security Authority. Nyaya yekuramwa mabasa kwavana chiremba nekushomeka kwavana mukoti yowedzera dambudziko remadzimai anofa achiedza kusununguka. Munhau dzemitambo Highlanders yotarisirwa nevakawanda kuti isimudze mukombe wechibuku Super Cup. Muchirongwa cheLive Talk na8pm tiri kutarisa nyaya yezvirango zvakatemerwa vamwe vakuru vehurumende nezanupf uye kuti kuratidzira kwakaitwa nechishanu kwakabatsira here. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7pm pamasaisai anoti 909am 4930-6040 ne15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa studio 7 na6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am 4930-7270 ne9885 shortwave. Musakanganwe kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pafacebook page yedu.